Nyanzvi dzeutano dzinoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaviri vatadze kuita vana sokuronga kwavanenge vakaita pavanenge varoorana. Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko. Amai Senzi Maponga vanoti vakaroorwa mugore 1989 asi vakapedza gore vasina kubata pamuviri vachingoti zvichazongoita chete. Amai Maponga vanoti murume wavo hapana zvaaimbotaura nezvenyaya yokuita vana asi zvakazochinja nenzira yavasina kumbofungira vakasvika pakuzorambana.
Ndaroorwa ndakagara mumarriage mangu first year zvakatanga kungochinja. Tichigara navabereki mutaundi mbereko yakaramba murume wo etitaindi pokutanga anga asingatauri kana chinhu, haana kana chaaimbotaura, angoti zvichaita.
Amai Maponga vanoti vasati vatombofunga kuti vaitove nedambudziko rekushaya mbereko, tezvara vavo vakauya mumba mavairara nemurume wavo vakavaranyurwa kuti vabude mumagumbeze vasina kana kumbopfeka, vachitukwa nemashoko asinganyoreke.
Tisati ndatombofunga kuti idambudziko, but baba naamai vakatoona ratova dambudziko, mainlaws angu. Tatakarara early in the morning, baba vakauya vachiita kuti perenge ndedoo munokamita izvi muchinja munoita mune vana here zvamuri ambamenyumuunevana chicha muri kuburisa vakatanga kuateka mwana wavo nematakasha.
Amai Maponga vanoti nyaya iyo yakavarwadza uye vakajekeserwa kuti kana usina mwana hama nevanhu munharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera. Amai Maponga vanoti vanosarurwa nekutarisirwa pasi zvokuti vakatombopindwa nepfungwa yokuda kuzviuraya.
Soko rehungo Mwari nopuwa mao mabasa ouhiti, saka izvozvo zvaindirwa nyange vana vehama dzangu unoza kuti nekuti havana so, saka vachitibata so, but unofunga unoendesa mwana kuchikoro kuendesa kumakosizi kuti vawane zvekudya uchimaya usina kana murume kusvika mwaona zoti nai imimi makagara pana mamawa pane akabva asina ziso here, pane akabva asina gumbo here kana vasirirai, inga mese makaenda kuzvikoro muchidya muchibhuta muchirasi, saka izvozvo zvose zvinoitwa because unenge usina mwana.
Mumwe mudzimai amai Tracy Sanudi vekukambuzuma vanoti vakaroorwa mugore 1977 vakashaya mbereko zvokuti vakamboedza kutsvaga rubatsiro kuzvipatara maprofita kun'anga asi zvakaramba. Asi amai Sanudi vanoti vakaita rombo rakanaka rokuti murume wavo haana kuvaramba zvokuti vagere zvakanaka chero zvazvo hama dzemurume dzichitaura mashoko anorwadza nenyaya yavo yekushaya mbereko.
Hapana chipatara chandina kufamba nen'anga nen'anga nemunhu chaiye anoziva kuti munhu anoukikwa kubva pakati tii kuenda pakati zvakaramba. Chipatara wakatombotiraya apa nepapa zvakaramba.
Nyanzvi munyaya dzezvekuita mbereko uye vachishanda mubazi reutano Dr. Robert Madzima vanoti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika, izvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa chitsva chakanangana nevanhu vanoshaya mbereko. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro, izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko iro, sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete.
Hatina information yekuti muZimbabwe zvakakura zvakadini nekuti hatina programu yeinfertility. Ndo zvatoda kutotanga izvozvi zvekuita programu inotarisa infertility mupublic sector. Vazhinji vanobatsirwa uri vanoita tisanga nedambudziko iri vanga vachienda kumaprivate sector, kumaprivate doctor. Saka izvozvi toda kuti tinge tine government program so that vanhu vakwanise kuwana treatment nemutengo uri reasonable.
Dr. Madzima vanoti kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vanozvarwa vasingakwanise kuita mbereko, vazhinji vanoshaya mbereko nemhosva yezvirwere zvepabonde.
Dambudziko rekushayikwa kwembereko zvinozikanwa kuti idambudziko guru muSouthern Africa, and zvine chekuita nemafactors akati wandei mainfection anonzi maSTI, but pane zvimwewo zvikonzero zvinokwanisa kukonzera kuti munhu ange achishaya mbereko.
Dr. Madzima vanoti havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko. Dr. Madzima vanoti varume vanokwanisa kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havade kubuda pachena.
Chakakosha ndechekuti kana kapo yashaya mbereko vaitwe mainvestigation, vaitwe matest zvoonekwa kuti dambudziko iri nderei. Pane nyaya dzekuti munhu anogona kunge akazvarwa aine dambudziko racho, kana ari mudzimai anogona kunge kuri kumachubhu kana kumazai, kana kuri murume kunogona ngekuri kugadzirwa kwesikarudzi kunogona ngekune dambudziko
kubudikidza nekubuda pachena kwakaita amai Mapunga nezvedambudziko rekushaya mbereko vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zvakavatsvaira runhare musi wavakabuda panhepfenyuro vachitaura nyaya yavo izvo zvakaita kuti vatange sangano rinonzi Hannah's Tears iro rinonyaradza vakadzi vanenge vasangana nedambudziko rekushaya mbereko senzira yekugadzirisa dambudziko iri gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti pane chikwata chavana chiremba vakatumwa nehurumende mhiri kwemakungwa kunodzidza zvokutika vana kuitira kuti vazobatsira vanoshaya mbereko muZimbabwe kuitira kuti vakwanisewo kuita vana vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamira.